handioni pane musiyano unoboonekwa pakati pavo because vaviri havakakura vese. Vamunangagwa anototi vamugabe ndiye vanga iri mentor yangu. Saka makaona munhu atobvuma kudaro even pamusei chishanu painauguration vachiti vamugabe ndo leader wangu ndo mentor wangu ndo akavadzidzisa. So matongero autazoita iwo achazosiyana sei namentor wako. Hapana patakabhonzwa makore ese vakafamba navamugabe vachizoti ah but mentor wangu aireswa pakati aireswa pakati. Kwete vaive vari vese pese sebhurugwa debhandi vachiwirirana vachifamba mugwara vari vese. Saka chavanozoti zvino ndokuti vamugabe vasuduruka ini ndazove panyanga chanditachinja kuita nani ndeizvi 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 ndekuti uyu aireswa pakati pakati. Hapana,
tiri kunzwa kuti vanhu havana kubatwa zvakanaka nemauto munguva yasanduka zvinizvi. Tingati zvakaitwa nemauto izvi munongedzo here wehurumende yavamunangagwa?
Ndizvozvo chaizvo ndinowerera nenyu achoto. Patoita munongedzo wekuti pasvondo rimwe chete mapurisa haana kubviswa mumigwagwa mumistreet ndekuti vane corruption. Vakabviswawo nenyaya dzepolitics dzanzvetove dzefactional infighting yanga iripo. Apa paakunzi masoja akupinda achisunga uyu kuti ndo nhubo dzacho dzavati tatapindirira kuti tisunge. Takangonzwa nyaya dzekuti kurohwawo akazorohwa vakavharirwa akasungwa kumeso zvaitaurwa namadhuku nezino kana pastudio 7 sezvo variwo gweta ravatombo kuti vatombo vatoti ndakavharwa kumeso ndakatenderedzwa ndichitobvunzwa ndandiripi ndakazodii zvino ndopavakuzobviswa kumapurisa ndo nyaya payakuenda kudare. Pasvondo rimwe chete vachoto ndo zvatoratidza kuti saka ndo rule of law yatichaona here muzimbabwe itsva yacho iri kupemberera vanhu iyoyo yekuti vanhu vanongonhongwa kudzimba dzavo vonovharirwa vakavharirwa kumeso vasingaendeswi kukamba dzemapurisa vasingazivi kuti varipi vachirohwa then pavazobira havo vozopuhwa kupirwa kumapurisa kuti orait torai munhu uyu tapedza naye. Handioni uri mucherechedzo wakanaka iwowo wezvinhu zviri kuuya.
Ko imi varwiri vekodzero matanho apa hamuri kutora kuhurumende yavamunangagwa?
Sezvo vatiri kutanga isu sekutanga kwatiringoitawo tichabotangawo tichitoboita mhere tichiridza kutaura pamusoro nezviriri pasoro kunyora kutaurawo pamaredhiyo seizvozvi. Takaonawo mikana pane memewo mukana yekutaurawo kuti vanhu vanzwe kuti vakomana apa ngatingwarirei apa. Saka ndinoona iri nguva yekuti tiite awareness iyo iya kunyora kumapepa mumaredhiyo mumatv nedzimwe maplatform amwe atinogona kusangana nevanhu kuti tingatibotai bhora pasi tisabotange kupemberera kuenda kwamugabe tisingazivi kuti tataurabvumidza kuti tipinde ichi chii chatiri kupemberera ichi zvichiti makorokoto makabviswa vamugabe maita basa muri magamba edu. Aiwa, ngatitei semahuman rights anomirira kodzero dzevanhu kuti vanhu vazive kuti pano paita nyaya pano pangangove paita chinhu chitove chinototyisa kukunda tatanga tiinacho ichi 37 years yatanga tiinayo. Saka tofanira kuramba tichitaura tichiita kuti vanhu vazive vangwarire vanyatsoona nemaziso ari soba asina kudhakwa kumuti vamugabe ngavabve mugabe masgo mugabe masgo kana aenda then what. Ndo periodi yatavei vakaenda zvino zvii zvatave nazvo zvatsira vamugabe zviri nani here kana kuti zviri zviriwe?
Imi vambofana mungatiudzewo here zvinoitwa nesangano renyu kuitira kuti vateereri vazive?
Isu seZim Justice tinomirira kodzero dzevanhu. Tine magweta atinoshanda nawo senetwork. Tinongoita networking nemagweta nemamwe mahuman rights activists tichiri vatsva hedu tingove negore tave mudariro asi tinenge tichi networka tichitaurirana tii nevamwewo magweta nevamwe mahuman rights activists kuti batsire vese vatinenge tanzwa vanenge vapindawo munyatwa dzekutyorerwa kodzero dzavo uyezve nekuvapa rubatsiro pachena. Zvinoboitawo vamwe vakaita sana Zimbabwe Lawyers for Human Rights asi tichibata kwese kwese kusvika kana kuvashandi vari mumakambani vasingawanzobatwi batwo kana paakupinda kodzero dzavo vachipihwawo rubatsiro rwepachena nemagweta. Saka tinobata hedu hatisariri kungoti vashandi chete, tinobata munhu wese anonzi kodzero dzake dziri kubunikidzwa kuti awane rubatsiro pachena pasina mubhadharo mumatare kana kuvamirira kwese kwatinenge tichiwana mukana wekuvamirira kana kutongoreza awareness kuti vanhu vazive nezvekodzero dzavo kuti dzinofamba sei. Ndo zvatinoita.
Aiwa, tinotenda vambofana nekuva nenguva yekutaura nesu.
Totenda vacheto, maita basa zvikuru.